ichokwadiwa kasiku here vamisa makanzuro ese basa nenye kuti kanzuro yechitungiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzuro zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months saka taita saizvozvo finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000 havana kuzodzosera ese 140 mari yacho inga ichinoita saka yatamisirwa kunzi imi makakweritirei mari mustate account tipavashandi kuti vatambire
imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro
takanga tatovazivisa ndobva ana town clerk wedu ndobva ati tapuwa mukana kuti titore mari iyo saka tatova kuziva kuti vanga vasina kuwirirana but isusu semakanzuro vatangoti titi vashandi vafuna kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari tibva tatora muakaunti veve tinodzosera saka ndo inhaurumwa yatamisirwa
saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku
tangodzi tiri responde pa1 week saka ndatizvozvoti zvangoitika nhasi saka tiri pakati pekuti kuresponda tinoona zvakamira sei
tinonzwawo kuti vakasukuirei vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi
inini ikoko samei handina comendi nezvazvo but ndinongode comendi nemiswa kwataitwa sekanzuro yechitungiza dzimwe nyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura ipapo zvatongoti kashamadza nekuti like wangorudo wakangodaidzira nevarimwe zviro kuti vada kuona makanzuro senemanagement hatitauziva kuti ingaive nyaya yakadaro
saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato rezanup f here kana kuti ndeve mdc chete
makanzura zvese 325 ozi iresolution yatakapasa tese takakwana 325 saka hapana asarudzwa tangomiswa tese takadaro
munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi
maitiro azvo nyange munhu wese akachamadzwa nyange nini akachamadzwa handisina kuziva kuti zvinhu zvai zvakamira sei because kada kutarisa because ipapapo tasaone asi vazvozvii